Constitutionally, vanoongorora magweta vanga vakagara vakataura kuti election period inotangisa ipapo kuma 22 July kusvika 23 August, in between ipapo ndo panokwanisa kunge pane sarudzo. Saka isusu seZimbabwe Election Support Network tozvikurudzira kuti sarudzo dzedu dziiswe zvinoenderana nomutemo wenyika neconstitution yenyika. Saka zvakanaka kuti dai tachiudzwa the exact date racho rimusi wani, kuitira kuti speculation ipere, vanhu vagotangisa kuchigadzirira. Maobservers vanoita voter education, mapolitical parties vese, mastakeholders kuti vange vachiziva kuti koiyo actual date yacho ndirini, kuti vanhu vagokwanisa kudi kugadzirira. Uyezve tanga takakurudzira kuti dai vaya vanonzi maobservers, sezvo president iyo nyika vanangabva vakati gore rinotoda kuedza maobservers anobva kune dzimwe nyika, kuti dai vachibvumirwa kuuya kuzoita pre-assessment uyezve ne-long term observation, nokuti election haisi chete yomusi weelection uyo, asi kuti zvinoitika nguva yapanenge leading to the election. Zvanga zvakanaka kuti maobservers ange achiongorora seiko zvino kwataa kuenda kuinspection yevoters roll, kwozoita nomination of candidates necampaigni, maobservers anga atovapo. Pano kuti vazongoinvaitwa tapadhuze hazvibatsiri. Zvanga zvakanaka kukurudzira kuti vaongorore ava vauye nguvawo chipo.
VZEC vari kuchema-chemawo nekushaya mari, pangagadziriswe sei apa?
Tokurudzira kuti hurumende yedu inge ichipa priority kupaZEC mari, nokuti toziva kuti election yatakatarisira yakananga nezvakawanda kuti ipe legitimacy kugovernment yedu yatinayo. Uyezve whoever wins in power unouya kana kuti unoona legitimacy through an election which is credible, free and fair. Saka zvava zvakanaka kuti anenge ahwina unga government iripo kana vamwe vachapinda, election inge ichiitwa zvakanaka. Sazvoda kuti mari ipiwe nguva ichipo kuitira kuti vaprepare election iyoyo kuti bude zvakanaka, nokuti zvikanonoka kupuhwa mari ZEC ndotoona kuti havazokwanisi kuti zvifambe zvakanaka, zviri smooth. Saka zvakangonaka kukurudzira hurumende yedu kuti dai vapa priority kuZEC neelection iti inotera kuti igobuda zvakanaka, sekutaura kwavakaita kuti vanoda kuti inge iri free, fair and credible elections.